Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Chinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wechipiri kubvumbi 20, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tikatarisa masvondo mairi adarika tirikuona kuti huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchiwedzera. Izvo zviri kutiratidza kuti senyika tinogona kunge tave hondo yekutorwisana nethird wave.
Nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 chinhu chinotyisa zvikuru pachitarisirwa kuti dzimwe nyika dziri kurwisana nekusimuka zvakare kwedenda iri ketatu kana kuti third wave.
Ini sokuona kwakuzvirwa sokuti ikoko kutambisa mari kwakunzi mari iyo yakashandiswa kudrila mabhoro mbanya yemvura yekutonetsa kudai so itaibatsika savagari panyaya dzemvura. Plus mari iyo yode yakashandiswa pakuti vakapa mota dzinotakura marara vakawana mari yekuti yekuteka chivo mari vakatakurwa mucommunity medhiza kubatsa zvakanaka.
Vagari vemudhorobha reMasvingo vanoti havasi kufara nedanho rakaitwa nekanzuro yavo rekupa mudzimai wemutungamiri wenyika zviuru zviviri zvemadhora ekuAmerica yekuti vashandise pamakwikwe ekubika chikafu chechivanhu. Vamwe vemabhizimusi vanoti mitero yavari kubhadhara iri kupa kuti vadhurise zvinhu kunyange hazvo vari kuwana mari yekunze nemutengo wakati dererei pamusika wemari kana kuti foreign currency auction. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu zana nevasere kana kuti 108 vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 nezuro wakare uye hapana munhu akafa nekuda kwechirwere ichi. Izvi zvakasiya huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika kubva zvachatanga wasvika pazviuru 30 nezvinomwe zvine mazana masere nemakumi mashanu ane vapfumbamwe kana kuti 37,859. Huwandu hwevanhu vafa hwakaramba huri pachiuru chine mazana mashanu nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 1,553. Bazi iri rakazivisawo zvakare kuti vanhu chiuru nemazana mapfumbamwe nemakumi masere nevashanu kana kuti 1,985 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro wakare. Izvi zvakasiya huwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga wasvika pazviuru mazana maviri nemakumi masere nemazana mashanu nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 208,568. Vanhu mazana mashanu nemakumi matanhatu kana kuti 560 vakabayiwawo nhomba yepiri. Izvo zvakasvitsawo huwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri pazviuru 30 nezvitanhatu zvine mazana mana nemakumi maviri nevatatu kana kuti 36,423. Kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 kunouya panguva iyo vana vezvikoro zvine chitsama vari kunzi vari kuwanikwa vaine chirwere ichi. Nemugovera vana vepachikoro cheSt David's Bonda High School kuManicaland vanosvika zana nemakumi maviri nevaviri kana kuti 122 vakawanikwa vaine utachiwana hwecoronavhairas. Asi gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga pamwe negurukota redzidzo yepasi vaKeni Matema vanonzi vakaimbisa kuti vachashanda zvakasimba kuona kuti chirwere ichi achipararire zvakanyanya muzvikoro. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 senzira yekudzivirira nyika kuchirwere cheCOVID-19. Mukuru wesangano rezveutano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike Vano tukukwira kwe uwandu wevanu varikubatwa ne COVID-19 chinhu chinotyisa zvikuru. Pachitariswa kuti dzimwe nyika dziri kurwisana nekusimuka zvakare kwedenda iri ketatu kana kuti third wave. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndingati mamiriro akaita chirwere cheCovid mazuva ano anenge ari kutiratidza kuti tinenge tave mubishi kana kuti muhondo yekutorwisana ne third wave. Nekuda kwekuti tikatarisa masvondo mairi adarika, tiri kuona kuti huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 huri kuramba huchiwedzera. Izvo zviri kutiratidza kuti senyika tinogona kunge tave muhondo yekutorwisana ne-third wave, sezvo tichiziva kuti dzimwe nyika dzemuno muAfrica dzakaita sana Kenya vakatotanga kurwisana ne-third wave mumwedzi watodarika chaiwo. Saka hazvishamisi kuti muno muZimbabwe tatione dambudziko iroro re-third wave nekuda kwekuti wando hwacho hwemanyu cases eCovid-19 tiri kuona huri kuramba huchiwedzera zuva nezuva izi.
Tinoonawo varusike kuti nguva yechando yakusvika. Zvii zvingatarisirwa?
Sezvo tichiziva kuti chirwere cheCovid-19 chakangofanana nechirwere chedziwa. Saka nekuda kwekuti iye zvinezvi takupinda munguva yechando, zvoreva kuti vanhu tinofanira kunge takutogadzirira zvakasimba kuedza kuramba tichichidzivirira chirwere ichi. Nekuda kwekuti muchando imomo tichaona vanhu vakawanda vachibatwa nechirwere ichi, pamwe togoitawo zvekare dambudziko rekuti vamwe vakawanda vanotokwanisa kurasikirwa neupenyu. Saka isu senyika tinofanira kutogadzirira zvakasimba kuramba tichidzivirira nekutevedzera iwo maguidelines anorehwa nebazi reWorld Health Organization, kuitira kuti vazhinji vedu tisabatwe nechirwere ichi, vazhinji vedu tisarasikirwa neupenyu nekuda kwechirwere cheCovid-19.
Kozvi zvamungataura panyaya yemuzvikoro, nokuti tiri kuona kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi muzvikoro huri kukwira, kunyange hazvo bazi rezveutano pamwe nebazi rezvedzidzo vari kuti vari kugadziridza kuona kuti hachipararire zvakanyanya.
Zviri kuitika kuzvikoro pane zvino izvi hazvisi kunyatsofadza nekuda kwekuti zvikoro kunyanyanyanya zvepabhoarding zviya ndizvo zvava kutova atinoti mahotspots. Asi zviri kutiratidzawo zvekare kuti hatina kunge takamagadziriro yakakwana apo taironga zvekuti zvikoro zvivhurwe. Saka muzvikoro imomo mune dambudziko guru, asi vezvikoro vanotodawo kupiwa dzidziso. Saka isi tinoramba tichikurudzira vebazi rezveutano kuti ngavadzike dzike vachipinda muzvikoro. Tinoziva kuti muzvikoro mune aya atinoti maschool health coordinators, ivavo vakakosha nokuti tikapa dzidziso kune ivavo, ivavo ndo vachazenge vachinopawo dzidziso kumaticha nekuvana vezvikoro nevamwe vashandi vanowanika muzvikoro. Asi muzvikoro mutikuona kuti muri kuramba muine njodzi. Saka muzvikoro ngamusimbaradzwe mabasa ekudzivirira chirwere cheCovid-19.
Vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Hazvo Zimbabwe yava nemakore makumi mana nerimwe yawana kuzvitonga. Vechidiki vakawanda munyika vanoti vane matambudziko akawanda avari kusangana navo. Vanoti matambudziko aya anosanganisira kushayikwa kwemabasa nemikana yekuzvisimudzira zviri kuita kuti vatsadze kupemberera nemufaro kuwana kuzvitonga. Murwiri wekodzero dzevechidiki vaElvis Mugari vaudza Mike weStudio 7 kuti hurumende yavaemasoni munangagwa iri kutadza kusimudzira vechidiki.
Hurumende yavamunangagwa ine basa rakakura. Hapana chati chatataona sofa. Kuti nyaya yemabasa iitike, tinofanira kunge hurumende yagadzira mitemo inoattracta yatinoti foreign direct investment kana kuti FDI. Pave neground riri conducive rinoita kuti vanhu vafarire kuzoinvesta kana kuzoita mishando yemaoko muZimbabwe.
Hurumende yavamunangagwa inoti iri kushanda nemazvo mukusimudzira vechidiki nevanhukadzi vachishandisa zvirongwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira Empowerment Bank neWomen's Bank. Mungati inazvo izvozvo?
Nyaya yekuisa mabhengi evechidiki nenyaya yekuisa mabhengi emadzimai yakanaka zvikuru, but kuti zvinhu zvifambe there must be a framework inova iyo inoita kuti kana munhu akaenda kuEmpowerment Bank pasava nerusaruro. Nyaya dzemadzimai kusumudzirwa kwemadzimai. Madzimai ngaasumudzirwe beyond party lines, tisingatarisi kuti anobva kubato ripi. Zvakare pane framework iyoyo zvakare inoita kuti pave an inclusive way yekuti vechidiki nemadzimai vakwanise kubatsirika. Pamaresources atinawo munyika, land, mamines, vechidiki nemadzimai vanofanirwa kupiwa kota yavo. Izvozvo zvinobatsira kuti vechidiki nemadzimai vabudirire.
Murwiri wekodzero dzevechidiki vaElvis Mugari vachitaura vari parunare vari kuJohannesburg, South Africa, naMike Hove weStudio 7. Asi mumwe wechidiki vaNikros Kajengo avanoshanda vari pasi pebazi rezvekurima vanoti vechidiki mumatunhu ose vari kuwana mikana yekuzvisimudzira zvisinei nekuti vanotsigira bato rezano PF here kana kuti kwete. Ngatizwei hurukuro yavaita naMike Hove weStudio 7.
Thank you very much, Mitana. Yakadzarurika kune munhu wese. Hurumende yedu ine hwaro hwedevolution, decentralization, kureva kuti kwese hakuna kusina maofisi eagriculture, hakuna kusina maofisi eministry of food, hakuna kusina maofisi eunion affairs. Every district, every province, they must knock madoor kwako, even at what level.
Vakajengo, ndeapi mashoko amungada kupa kune vechidiki avo vanoti vapererwa havachazivi kuti vodii nekuti vari kushaya mabasa pamwe nemikana yekusimudzira?
Vechidiki vanofanira kuyeuka mashoko achenjera ihove. Vanoti sweat can explore new land, sweat comes after sweat. Chinhu chese chakanaka chinotouya chete kana munhu achishandira vachifambira, uyezve kana ukagara hapana chinobuda. Anofanira kushingirira achiita basa rake zvine gwara. Zvinokava munhu anongogara achindoshora achinokritisiza unofa uchingochema uchingotambudzika. Saka vechidiki mukana uripo wakazarurika, ngavashande nesimba, vashande nevamwe.
VaNikros Kajengo vanoshanda vari pasi pebazi rezvekurima vachitaura vari parunare naMike Hove weStudio 7 vari muHarare. Vagari vemudhorobha reMasvingo vanoti havasi kufara nedanho rakaitwa nekanzuru yavo rekupa mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa zviuru zviviri zvemadhora ekuAmerica yekuti vashandise pamakwikwi ekubika chikafu chechivanhu panguva iyo vagari vari kunetsekana nekuwana mvura yakachena. Vagari ava vanoti mari iyi yaikwanisa kucheresa chibhorani chemvura inoshandiswa nevagari pane kushandiswa pazvirongwa zvinonakira vanhu kwenguva diki. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vagari vemuguta reMasvingo vanoti mari iyi yakashandiswa zvisina maturo uye yaigona kushandiswa kuita zvinhu zvakakoshera veruzhinji zvakaita sekushera chibhorani kuita kuti vanhu vave nemwedzi inopfuura mina vasina mvura vawane mvura yakachena. Mumwe mugari wekurujeko vaEdmond Nyoka vanoti mari iyi yakawanda zvekuti yaigona kucheresa chibhorani chikapera vagari vakawana mvura kana kutenga marita emafuta emotokari andarika chiuru votakura marara ava nenguva asingatakurwi.
Ini sokuona kwa kuzvirwa sokuti ikoko kutambisa mari ndinokuva kunzi mari iyoyo yakashandiswa kudrilava mabhoho panyaya yemvura zvekutonetsa kudai so taibatsika savagari panyaya dzemvura. Plus mari iyoyo yakashandiswa pakuti vakapa mota dzinotakura marara vakawana mari yekutenga fiwo mari vakatakurwa mucommunity medu zvakubatsira zvakanakana. Mari iyoyo yaikwanisa kutozvibhadhira futi kunyange vashandi vanogadzira zvekutsvairatsvaira kana muri mumarenge vari vashandi vekazuro kana futi kubatsira kana kuri kunzi vanotora kana marara vache vaya vanori kutadza kutakura marara tobva mari dziya dzekuhaiwa dziya dzeyamota kupiwa mari dzozo dzekutakura marara yavo pachinhambo chekutemba nemota dzekanzuro pamwedzi muri kutadza kuuya.
Nyanzvi dzekucherwa kwezvibhorani kumakambani akaita sePort Drilling pamwe neMasvingo Irrigation Services dzataura neStudio 7 dzati zviuru zviviri zvemadhora ekuAmerica zvinokwana kuchera chibhorani chakadzika kudarika mamita makumi mana pamwe nekuisa mapaipi acho kuti chishande mukuburisa mvura. Mumwe mugari wekurunyararo West vanomogwara vanoti zvinorwadza kuti kanzuru yakapa chipo chakadai ivo vari kutambura kuwana zvikwanisiro zvakawanda kubva kwairi kunyanya mvura. Vagwara vanoti dai kanzuri yakashandisa mari kugadzira mishina yekupomba mvura iyo yachembera uye inogara ichifa nekuti makwikwi ekubika chikafu chechivanhu haana zvaanobatsira kuvagari pakufambisa kwemabasa yekanzuru.
Nyaya yemari yakadhonendwa nekanzuru I think isu vagari notishungurudza nekuti mukatarisa izvezvi pane maservisi akawanda tinoti mvura chai chaiyo yanga nevhiki isingauyi marodha haana kugadzirwa. Saka chavanokoshesa hamino kuti vanenge vachiti chii pamvura kumaresidensi ene mamwe maservisi akakosha ari basic need kana kuti kombe chine kubika mutunga yemudzimai mutungira mutunga munyika ipapo hatichazvinzwisisi nekuti mari yoti kazvitari saka ingade yakandana kunogadzira pambi ninge chinzi yakafa kana kubushmed kunopamba mvura kana kuti dei akatochanelwa kuenda kune linye side rekuti chi vanhu vamite mabasic needs avo saka mari yadondona nekanzioka I think isi vagara hazvina kutamba zvakanaka naka
munyori wekanzuru masvingo vaEdward Mukarati wavaramba kutaura nezvinyaya iyi vachiti inoda meya pacha zvavo sezvo ivo vaita mutete Meya weMasvingo vaColeni Maboke vatsika-tsika panyaya iyi vachiti vakange vasipo pamusangano wakabuda chisungo ichi asi vabata bazi rezvemari rekanzuru vachiti harisati rabhadhara mari iyi yakakumbirwa kukanzuru nehofisi yemudzimai wemutungamiriri wenyika
iko zvino handisi muofisi kana ndana ndiri muofisi ndanasa kutarisa nezvenyaya yachona ndambobuda mutaoni asi ndacheka neofisi yefinance zviri kuonekwa kuti mari yerudzi rwohwai pana payakambobhadhagwa kudakana yakanyaya yakadiscusswa ku committee level nekufukanzo kana ikazoya kufukanzo ikapasa kana ikasapasa but chandirozva ndechekuti kana isati yatobhadhagwa kudaro kureva kuti haina kupasa kufukanzo kana kuti kucommittee but zvinogona kudaro zvapakaitwa request sepanogara pachingeitwawo kana vakuru vachiuya kana tipachiitwa mutambo mukuru pane twakumbira kuministri vangu nakumbira rubatsiro but zvinozobva kukanzwa kuti vanokwanisa kubatsira nechii
asi mukuru wemabasa musangano unomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance vaanoziva muguti vati vane humbo hwekuti kanzuro yakaita chisungo iyi chekuti bazi rezvemari ribhadhare mari iyi nekudaro havasi kufara nazvo
mari 2015 US dollars yakatobhadhagwa nokuti pama resolutions ataona akadoitwa mufull council meeting director of finance vakatonzwa ibhadhare mari iyo saka titori nechokwadi kuti akabhadhagwa isu kwatiri sevagari tinoona iri mari yakawandisa chaizvo takatarisana nedambudziko ratitori narotu mumasvingo tatova nemwedzi wese tisina mvura imari yaigona kushanda chero kuchera chimwe chibhorani imari yaigona kushanda chero kutenga transfoma yacho inonzi yakatsva kuti tova nemvura asi tiri kuona kuti apa paitwa nyaya yekuti vaita mamisplaced priorities zvekubika izvi hatinei nazvo isu kana takatarisana nematambudziko atiri kuitira semuno masvingo
studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wemhuri yekutanga vajoja ramba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nhare yavo yanga isiri kubatika asi vamwe vagari vanoti vanoshamiswa zvikuru kuti hofisi yemudzimai wemutungamiriri wenyika inokumbira makanzuro ari kutatarika mari yekuita zvirongwa zvisina kukoshera vagari vekumasvingo ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mtimba
nguye kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weChad vaIdris Deby vafa vari panguva yekushanyira mauto ari kurwisa vapanduki vari kumaodza nyemba kwenyika iyi. Izvi zvaziviswa nemutauriri wemauto nhasi mazuva mashoma vaDeby vadomwa semunhu akakunda musarudzo yemutungamiri wenyika nezvikamu makumi manomwe nezvipfumbamwe kubva muzana. Izvi zvaiita kuti vaDeby vapinde panyanga kwetemu yechitatu. Mauto anoti vaDeby vafa zvichitevera kukuwadzwa kwavakaitwa vari mudunhu riri kurwiswa nevapanduki iri. VaDeby vangava nemakore makumi matanhatu nemasere ekuberekwa vakapinda panyanga muna 1990 mushure mekunge mauto abvuta masimba. Nechinangwa chekudzosa chirongwa cheBroadway mbiri yacho yemakore akawanda guta reNew York ravhura nzvimbo itsva yekubayirwa vanhu nhomba yeCOVID-19 panzvimbo inoitirwa mitambo yeBroadway muTimes Square kuitira kuti vashandi vezvemitambo vabayirwe nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Vamwe mabhizimusi vanoti michero yavanobhadhara iri kupa kuti vadhurise zvinhu kunyanga hazvo vari kuwana mari yekunze nemutengo wakati dererei pamusika wemari kana kuti foreign currency auction zvichienzaniswa nepamusika wemukoto. Musika uyu wakaparurwa nereserve bank of Zimbabwe gore rapera senzira yekuedza kudzikamisa dhora remunyika nemitengo yezvinhu. Asi rimwe sangano revemabhizimusi reZimbabwe National Chamber of Commerce nevamwe munyika vari kuchema-chema kuti musika uyu wave kushandiswa zvisizvo nevamwe. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS Dr. Israel Murefu vanoti kuwana mari yekunze pamusika wakaparurwa neRBZ akureve kuti mitengo inobva yaderera nekuti
mutengo weforeign currency chete hausiwo unodetermine price yakadzika. Zvinoendera nekuti zvimwe zvinhu zvinopinda mukugadzirwa kwezviro zvichazotengeswa zvinodhura zvakadii. Kana zvimwe zvacho zvichidhura kunyange zvichiwanika muno muZimbabwe zvinogona kukwidza mutengo. Saka kana tisina kunge taongorora kuti chii chaita kuti mutengo ukwire, hatingamhanyire kunoti vanhu vakwidza mutengo ivo vachiwana foreign currency ine auction price. Ndofunga tinoziva kuti kune priority list. Vanhu vari papriority list ndivo vanotanga kuwana foreign currency. Vasiri papriority list vanogona kuishaya. Saka ivavo mitengo yavo inogona kukwira nokuti vanogona kunge vawana foreign currency yavo kumusika mutema. Saka ngatiregei kuti vanhu vanenge vakwidza mutengo tongoti vakwidza nekuti kuti vanoda kuita profit yakakurisisa chaizvo.
Asi vatenda kuti panogona hapo kunge paine vamwe vemabhizimisi vari kuita zvemugotsi matsuro.
Asiwo kana pane vari kukwidza mutengo zvisina justification ivavo vari kukanganisa.
Vachitaura nebepanhau repadande mutande reinternet renewzimbabwe.com, mutungamiri weZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC Vatinashe Manzungu vakashora vemabhizimisi vari kushandisa musika wemari yekunze zvisizvo nekudhurisa zvinhu vakati vanofanira kutorerwa matano akasimba. Makambani ari kuwana mari pamusika uyu anosanganisira Blue Ribbon Foods, National Foods, Dairy Board, Insco, United Refineries, Den Dairy, Colcom nemamwe akawanda. Musika uyu unoitwa nechipiri choga choga. Nyanzvi munyanzvi zveupfumi vaVictor Boroma vanoti dambudziko rekudhurisa zvinhu chave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga.
Idambudziko ragara riripo kwenguva yakareba ende bhanga guru renyika harikwanisi kuti ringe richisvika pane umwe neumwe richiona kuti ari kushandisa mari iyi sei. Mari yekunze inodiwa munyika meZimbabwe kugadzira zvinhu uye kutenga zvinhu zvekunze pamwedzi wega wega. Inosvika mamiriyoni mazana mana, zvichireva izvo kuti 400 million mwedzi wega wega. Asi musika weauction market uri kukwanisa kupa mari inosvika iyo mamiriyoni zana, zvinoreva izvo kuti 100 million. Izvi zvoreva kuti mari yekunze haisi kukwana, iri kushomeka.
Asi chii chiri kupa kuti munyika muite dambudziko rakadai? Vaboroma vanotsanangura.
Dambudziko guru munyika harisire kuti nyika yeZimbabwe iri kuwana mari yekunze shoma bodo, harisiriwo dambudziko. Dambudziko riripo nderekuti rate riri kushandiswa munyika harisiri iro rinodiwa nevane mari yekunze vakaita sevatengesi vezvinhu kunze ayo anonzi maexporters, uyewo vemuZimba vanowana anonzi madiaspora remittance, mari dzinobva kunze kuhama neshamwari. Avanenge vakachengeta mari inotosvika bhiriyoni. Zvichakadaro vemabhizimisi emuno nezvizvarwa zvemuno muZimbabwe havana chivimbo mukati mebhanga guru renyika kana mamabhanga ese nechikonzero chokuti kwakamboita mamwe mazuvawo ekuti vanhu vanenge vakaisa mari dzavo iri mari yekunze, mari iyoyo ichizokonvetwa ichiitwa mari yemuno.
Imwe nyanzvi munyanzvi zvemabhanga vaGilbert Mponda vakurudzira RBZ kuti itore matano akasimba.
Izvi zvinhu zvinofanira kutarisiswa neReserve Bank neMinistry of Finance. Izvi zvikasaitika zvichaitika iniya yatinoti profit yaringe, yekuti vanhu vanenge vachiita arbitrage yekuti munhu anongonotora mari paauction nerate yakadzikira ozouya nezvinhu zviya zviya ozvitengesa kunge atora mari pamusika mutema, kunge azvitsvagira mari yake. Asi mari inenge iri mari yenyika inenge ichifanira kubatsira kuti nyika isumukire uyezve mitengo irambe yakadzikira yakaderera. Saka ipapa panofanira kunyatsotarisiswa kuti munhu asati abvumidzwa kunotenga futi mari iyoyi ngadiclare reserving yogutsikana neaudit inenge yaitwa kuti zveshuwa mari yakashanda.
Hatina kukwanisa kubata governor weRBZ Dr. John Mangudya kuti tinzwe divi ravo, kunyange hazvo tanga tavatumira mubvunzo. Asi RBZ yakati iri kuferefeta vamwe vemabhanga vari kupa mari yechibatiso mamwe makambani asina kukodzera kuti awane mari pamusika wemari uyo. Takamirira Studio 7 muWashington DC, ini Blessing Zulu.
Vanhu vakawanda vari kuwana zvekudya kuburikidza neWorld Food Program mumadhorobha vanoti mari yavari kupiwa haichakwani kutenga chikafu chemhuri dzavo sezvo mitengo yacho iri kukwira zvakanyanya. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Vanhu vari kutadza kutenga zvose zvinodikanwa zvekudya kuti mhuri yavo ine vanhu vashanu irarame kwemwedzi wose ndiva Lloyd Mbirimi vekuAlaska. Vambirimi vanoti pavakatanga kupiwa mari gore rapera yaikwana asi nokuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu vave kutenga zvinhu zvishoma zvichienzaniswa negore rapera sezvo mari isina kuwedzerwa.
Kutanga mari yechikwanira muna pakatanga chii program. Saka program haina bozotarisa mashop kuti varikurwa neinflation. Zvawanidzwa chii zvinhu zvirikungokwira mashop.
Vambirimi vanoti nekuda kwekukwira kuri kuita mitengo yezvekudya vave kutenga muzvitoro zvinotengesa nemitengo yakaderera zvakaita seMetro Peach neN Richards sezvo zvitoro zvakaita seOK, TM nezvimwe zvidiki zvave kudhura zvakanyanya.
Mukona pasai suppose kutengera chii? Kuna na TM chichi kuti bati kuri kuti dhurira. Saka tikuuya uchikutsvaga kuti kwakachipembi chana.
Izvi zvinotsigirwa naMy Grace Mutsokote avo vanoti chimwe chinoita kuti vanotenga kuzvitoro zvikuru mutengo wemari yekuAmerica yakakwira kudarika zvitoro zvidiki.
Reti yemuno mwiri nani yemu Metro Beach. Vakuti reta ne 105 than TM kuti reta ne 182.
Dambudziko revanhu vari kupiwa zvekudya neWFP rinonzi ratekeshera nyika yose sezvo vamwe vekumasvingo vachiti vari kusangana nedambudziko rimwe chete nderekudhura kwezvinhu. Amai nyadzisai chaitezvi avo vanogara mumusha weveruzhinji wemucheke kumasvingo vanotiwo vave kuita mitsetse yakakura muzvitoro zvikuru sezvo vachipiwa mazuva maviri kuti vatenge zvekudya. Vanhu vakasatenga zvekudya mumazuva avanenge vataurirwa panoiswa chiziviso mumbozhanhare dzavo kuti mari yavo yave mukadhi haazokwanise kutenga rimwe zuva. Mukuru wezvekufambiswa kwemabasa muWFP muZimbabwe vaNils Beuza vati vari kuona kukwira kuri kuita mitengo yezvinhu munyika yose. Asi vati vakawedzera mari zvinoreva kuti vachadzikisa uwandu hwevanhu vari kupiwa ruyamuro rwezvekudya. Asi vaBeuza vavimbisa kuti vachakwidza mari dzinopiwa vanhu mumwedzi wachikumi. VaBeuza vati vari kupa vanhu mazuva matatu kusvika pamazuva mashanu kuti vatenge chikafu pamazuva akasiyana siyana senzira yekuti vasaungane sezvinodiwa kuderedza mikana yekutapurirana chirwere cheCOVID-19. WFP iri kupa madhora 12 kuAmerica pamunhu kumhuri dzinenge dzakaonekwa kuti hadzichagona kuzviriritira mumadhorobha. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi asi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti mari iri kubatsirwa vanhu neWFP haisi yekuti vanhu vagare sembozha sezvo iri yekuti vanhu vawane chikafu chete.
Chikonzero chikuru chemari iyi ndechekubatsira mahousholds ari panguva yakaoma kuti vange vachikwanisa kuwana mari yekutenga chikafu. So iri kubatsira mari yekuderedza yatingati extreme poverty pachirungu. Haisi mari yekuti vanhu vabva vararama yatingati luxurious life, but imari yekungoto at least vakwanisa kunge vachitenga hupfu, vakwanisa kunge vachitenga yatingati mabasic food stuffs or mabasic food commodities.
Pakatanga chirongwa ichi WFP yaipa vanhu vanosvika 450,000 ezviuru kana kuti 450,000. Asi mugwaro rayo rakabuda mwedzi uno WFP inoti vanhu vanosvika 2,000,000 nezviuru 400,000 vave kuda rubatsiro rwechikafu mumadhorobha. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki takatarisa dambudziko reCOVID-19. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemi, Ridri muWashington DC, ndichiti muve neusiku hwakanaka vateereri.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 20 kuMabasa 2021 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa sikhangela izinga lenani labantwana abalokhu bebanjwa yiCovid esikolweni. Thina kakusethusi njenge-athusi, akusimangalisi. Sasivele sibuzile ukuthi uhulumende uselungele yini ukuthi izikolo zivulwe.
Abazali abalabantwana abasezikolo zamabhodingi bakhala ngokuqansa kwenani labafundi ababanjwa yiCovid-19 besezikolo.
Umkhokheli obuthi bukhokhele ibandla le-MGCT sobuthi bona abantu bengaxoxisani kakubi leZANU-PF. Bese ngizibuza ukuthi umbuzo wami kuyini esikuphumelana umlotha leZANU ibandla eselibulele umnotho welizwe abantwana basemazweni.
Owayengusenetha njalo engumgcinisihlalo we-MDC eMathebeleland South uMnumzana Watshi Spanda uthi usetshiyane lebandla le-MDCT waya kwe-MDC Alliance. Kuhlandla lezenotho lamhlanje sikhangela ukuthi njengoba sokwedlule iminyaka engamachumi amane lanye ilizwe lithole uzibuse, kukhona na osokwenziwe nguhulumende ukuthuthukisa inhlalakahle kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugantsha lwezempilakahle luthi sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 280,568 asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela uhlelo lolu lusungulwa ngoNhlolanja. Asebetholakele belomkhuhlane lo sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 37,859. Abagule basila bazinkulungwane ezingamachumi edlula amathathu lanhlanu 35,031. Kuthi asebebhubhile bedlula inkulungwane eyodwa elengxenye 1,553. Kusenjalo abazali abalabantwana abafunda behlala ezikolo zamabhoding bathi sebehlalela evalweni ngenxa yokuqansa kwenani labafundi ababanjwa lomkhuhlane kulezi nsuku. Kodwa uhulumende uthi akumelanga bethuke. Kubika uBatabile Masuku.
Ukuqonga kwenani labafundi ababanjwe bele COVID-19 ezikolweni zama-boarding schools ezinjenge Sacred Heart, Embakwe High School, lezinye yikho sokwenze isabelo seMathebeleland South sikhokhele ngabantu asebefunyene bele gciwane leli kumaviki amabili adluleyo. Unkosikazi Brenda Madlela, umzali olomntwana ofunda ehlala khona, uchasisa ngokukhathazeka kwakhe.
Lokho kusiya phambili, lokho kubanjwa ama cases kuvuke kubanjwe engaki, lokho eyanda sesithwele nzima lokulala ezindlini nakusalaleki ngenxa yokuthi ama cases ayanda. Le solution yangkhona asiyiboni, angazi ukuthi lingasiphathisa njani ngoba abantwana basesikolo thina abazali asibaboni. Labe kule cape besingavunyelwa lokufika kiwo, sidinga usizo lapha, sesikhala ngokuthi sisize sibona ukuthi abantwana banjani ngoba ukuthi ulale uyabungakwazi lokuthi wakho safe ku safe site or what.
Umnumzana Themba kuye moyo, umgcini sihlalo welupane enhlanganisweni yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS, uthi ukuqansa kwenani leli akuba mangalisi ngoba izikolo zavele zavulwa kungela manyathela aqinileyo okwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Sasivele sibuzile ukuthi uhulumende use lungele yini ukuthi izikolo zivule. Abantu baphendula bekhanya besithi ukuthi ababalisi abasafuni ukubuyela ezikolo. Okwenzakalayo manje kutshengisa ukuthi vele kakukho okwalungiselelwayo. Sikhuluma kanje, banengi ababalisi, banengi abantwana abasazobanjwa iCovid ngendlela uhulumende akhohlwe ngakho. Uhulumende lokhu ngawo yakubeka mgceke, anxusa abanye abantu abangamncedisa ngoba ezingelene yedwa sokumehlula.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary education umnumzana Thawungana Ndoro uthi abazali kabangethuki uhulumende uthethe amanyathelo eneleyo okumelana leCovid-19 ezikolo.
Parents should not panic. The Ministry of Primary and Secondary Education.
Abazali kabengethuki ugatsha lwezemfundo lusebenza ndawonye lezempila kahle lokondliwa kwabantwana ekufakeni indlela ezokukhangela umkhuhlane weCovid-19 ngokuthi abafundi ndawonye labo bonke abasebenza ezikolo bahlolwe nsuku zonke. Ngokunjalo indlela lezi ezifakiwe ziqhuba kuhle ngoba sezenelise ukubamba labo abalegcikwane leli njalo abalomkhuhlane lowo bayahlolwa bekhona le ezikolo.
Usikhwece mfundo solwayo ngwenya ongumqondisi wesibhedlela sempilo uthi lanxa kulohlelo lokuhlaba ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 umkhuhlane uyaqhubeka umemetheka.
Abasezikolo njalo bayaxwayisa ukuthi balandele lezi zinqumo ezifakwe nguhulumende apha kulabantwana abafunda khona, bazilandele ukwenzela ukuthi kungaze kwabe kumemetheka umkhuhlane usiya phambili. Umkhuhlane uzamemetheka kakhulu, kumele sixwayise khonokho okukhulunywayo ukuthi abantu bangaze bahamba lapha kulesi minye eminye khona. Abantu bagqoke ama-face mask la, bageze izandla njalo. Lokhu kuyenza ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki. Yikho kodwa okungasinceda kakhulu ngoba nxa siwuyekele umemetheka lokho esihambe esiminye eminyeni uhambe usiya phambili uzabulala abantu abaningi kakhulu mahlabezulu.
Kusenjalo ababalisi baqhubekela phambili besithi iholo labo alibavumeli ukuhamba nsuku zonke esikolo, ngalokho bazaqhubekela phambili besebenza amalanga amabili ngeviki ngaphandle kokuba uhulumende akhuphule iholo labo. Umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema ekhuluma lentathela izindaba izolo ubike ukuba uhulumende uzahlawula laba abasebenzayo kuphela kuthi laba abangasebenziyo abayikuthola lutho. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Wayengusenetha njalo engumgcini sihlalo we-MDC yamathebeleland South umnumzana Watch Spanda uthi usetshiyane lebandla le-MDC thi wayaxhasana lele-MDC alliance ngoba i-MDC isebenza leZANU-PF. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ibandla le-MDC Alliance lisithi amalunga e-MDC thi amanengi eMathebeleland North lawo asethatha inyathelo elifanayo. USpanda uxoxelo sithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Ngokuqala ukuthi i-MDC libandla elilodwa, okuqakathekileyo ukuthi ongenze nganakana umnakano ukuthi ngihlangane labanye abaningi. Isifiso sami ukuthi inhlanganiso ye-MDC ibe libumba eliqondileyo. Okwesibili, ngithe ngiyananzelela ubukhokheli obuzithi bukhokhele ibandla le-MDCT sobuthi bona abantu bengaxoxisani kakubi leZANU-PF. Bese ngizibuza ukuthi umbuzo wami nxa kuyikuthi kasi sesikhulumisana kude leZANU, kuyini esikukhumelana umlotha leZANU ibandla eselibulele umnotho welizwe abantwana basemazweni ngenxa yezenzo zayo iZANU-PF? So ngubone kuqakathekile ukuthi ngiyehlanganale nabalangena nabanye ukuze sinelise ukunqoba iZANU-PF embusweni wayo, ngoba ngaphandle kokuthi sibambane sibe nyamanye akulanto engasenza senelise ukukhipha iZANU.
Libuyela libaningi yini ku-MDC Alliance, njalo izikhundla elazijiyayo lizazithola yini, kumbe hhayi liyafika nje liqalise kuthi?
Okuqakathekileyo, baningi abantu esengi esihambe sonke sisiya ku-MDC Alliance, okubalisela ubaba uMpiyezwe Nare, okubaliselwa umama uMargaret Ndlovu, labanye abaningi abasendleleni yokuthi sibuyele siyebambana sibe nyamanye. Empeleni indaba yezikhundla ayisiyo eqakathekileyo, Thandekile. Into eqakathekileyo kithi yikususa izanu embusweni, ngoba sikhathele ngombuso wezanu PF. Ukuthi ngikhalele isikhundla sizanceda ngani amabhizinisi efile, njalo abantu besigaba engisuka kiso eMatobo, ngokungethemba kwabo, ngokuba ngokungazi kwabo, bangitshelile indlela yokuthi ukuze sinqobe izanu ngasisebenze sindawonye ngaphansi kwebandla likapresident uNelson Chamisa, onguye owawina ama-elections ngo-2018.
Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDCT wathi abangatshiya i-MDCT ukuthi ubukhokheli bebungalungiswa kuhle laselixega ibandla, kodwa basaliqinisa. Uyavumelana lalokho?
Ngiphikisana lakho. Abantu abaningi okubakhakhamisileyo kakhulukazi indaba ye-Victoria Falls yokuhamba kukapresident uMonzora ehamba lomnangagwe esiyahlaba injekiseni, kanti abantwana beZimbabwe babulawa yindlala, bengazimiselanga ukuthi babuyisele kuzanu njengento eyenzakala phambilini kuginywa izaphu.
Lo ngumnumzana Watch Spanda owayengusenetha njalo engumgcinisihlalo we-MDC eMathebeleland South, osechaphe waya kubandla le-MDC Alliance. Kusenjalo isikhulumeli se-MDC Alliance eMathebeleland South, umnumzana Tando Ndlela, uthi baqhube umcimbi wokwamukela uSpanda eGwanda. Njalo uthi kulezinye iziphathamandla ze-MDC T ezilubhekise kubandla lakhe.
Msakazi, sizwa silokujabula kakhulu thina njengebandla le-MDC Alliance lapha ngasemzasi kweMandebeleni, ukubana umnumzana uWashi Sibanda ngikhuluma kunje izolo besidlaye ehofisini yethu eGwanda, esethulwa kubukhokheli beprovinsi, utshengise ukuzimisela ukubuza qhubeka esebenzela ibandla lakhe le-MDC Alliance elikhokhela nguChamisa. Uveze njalo ukuba hhayi, lapha ade ekhona ebandleni leli likaMonzora elalikhokhelwa nguThokozani Khuphe, hhayi akulalutho. Uchilo njalo ukuba ubuya labantu abaningi baningi kakhulu, abantu abasuka khona ngale sebenanzelela ukuba hayi bebethatheke balahleka ngento nje engekho, sebethe bazazimisela ukubuya basebenzele ibandla elile chance ukuba likhulu labantwana beZimbabwe. So siyabonga, kuyasijabulisa kakhulu. Ngevikile nje iphelele besilo mhlangano ngogodlwayo, sisethula njalo umnumzana Nkomo uEdma Nkomo owayengukhandidenti kakhansela kaward 1 eNsiza South, wayeyikhandidenti kakhansela we-MDC ekhokhelwa nguThokozani Khuphe ngaleso sikhathi, umama uThokozani Khuphe. Hhayi, laye uthe hhayi usekhathele ngokuba aqhubeke edlala amatobhi ngempilo zabantwana beZimbabwe. Lingamangali njalo ngensuku ezimfitshane ezizayo, bakhona abanye engathi zinhlanzi ezinkulu esingikhona sizazethula. Wakhathesi angingafisi ukuthi ngiwayethula amabizo abo, ngoba siza kwenza kube officially ensukwini ezizayo ezintushwane. Ngiyabonga kakhulu Msakazi.
Lo ngumnumzana Tando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance yeMathebeleland South. Kodwa isikhulumeli se-MDC T umnumzana Witness Dube uthi abakemukeli ngokusemthethweni impiko yabantu okuthiwa sebetshiya ibandla lakhe.
Upolitiki abantu balelungelo lokuba lembono etshiyeneyo, nxa bethola ukuthi kabasuthiseki ngebandla lethu bayavunyelwa njalo bakhululekile ukuthi baye kwamanye amabandla. Kanti njalo-ke lathi sihlala sivulile iminyango yethu ukuthi samukele abantu abavela kwamanye amabandla, nokwamukela nje abanye abantu abavela emakhaya abo abafuna ukuqalisa into zombangazwe bephathiseka emsebenzini esiyenzayo. Okuqakathekileyo njengakathesi ukuthi njengebandla leMDCT ukuthi sisemsebenzini omkhulu wokubumba kutsha ibandla okuvuselela ibandla ngomva kokuthiwa ngumkhokheli wethu ubaba uPresident uTsvangirai. Lizananzelela ukuthi u-2014 lapho esacina kwenza khona iCongress sokukhatshana kakhulu, ngakho okunye ukunyikinyeka kwebandla sokusenziwa ukuthi ubukhokheli obukhona sobuxega ngoba sokuhlale isikhathi eside njalo sokulezikhexe eziningi. Kodwa-ke umsebenzi esiwuphetheyo obalulekileyo kulamalanga ngokugcwalisisa lezo zikhexe. Sigcwalisisile eHarare, sagcwalisisa eMaswingo. Umsebenzi oyehlayo ozafika khona ngapho khona ngale lasemathebelele kuyizinto ezabe zingasekho ngoba kathi kwacina ukuqiniswa lezo ngatsha ngenxa yokuthi besikusigaba se-COVID-19. Siyabamukela lathi abavela kwamanye amabandla, kodwa asiyonto esiyenza ngeqholo mhlawumbe elokuthi mhlawumbe sikhawulisa lawo mabandla kumbe silwa lawo mabandla. Siyayamukela thina abantu ngokuthula.
Lo ngumnumzana Whitney Sitube, isikhulumeli sebandla le-MDCT.
Yebo, mthakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection oluphuma ku-Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla siqhubeka sihlaziya udaba lwe-COVID-19 eZimbabwe, sigxile ekuthini luphazamisa njani intuthuko yabatsha elizweni. Ngalesi sikhathi ilizwe linanza ukufikisa iminyaka engamashumi amane lanye, 41 lathola uzibuse. Silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMichael ngo-8 ntambama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Umahluli ekuthonisisweni kompolisa omhlophe kwasedolobheni leMinneapolis uDerek Chauvin wetheswa icala lokubulala onsundu uGeorge Floyd walile isicelo esenziwe ngamagqwetha akhe sokuthi leli cala lilahlwe ngoba umeli wesigaba seCalifornia edalela ephalamende uMaxine Waters ethule amazwi okutshotshozela udlakela nxa uChauvin engafunyanwa engelacala. Izikolo zasesigabeni seNew Mexico khonapha eMelika sezilamaviki amathathu zivuliwe ngemva kokuvalwa nyakinye nge-COVID-19 lockdown. Kodwa sokulezifundo ezidlula amakhulu ayisikhombisa 700 osokumele zihlale zingahlangani labanye ku-quarantine ngoba zihlangene la sebebanjwe yipele coronavirus. Obengumongameli wakwele-Chad u-Idris Deby obesanda kukhetha okwehlandla lesithupha ukuthatha intambo zombuso kasekho. Isikhulumeli sebutho sibika ukubana uDeby ubhubhe esekwethekeleleni abezomvikela endaweni abalwisana khona labahlamuki ngamanxeba awathole ekulwisaneni lokhu. Abakumsebenzi wokucitsha umlilo ama-firefighters ase-Cape Town kwele-South Africa abikwa lokhu elwisana lokucitsha umlilo oqhamuke emagoswini aphansi wentaba ze-Table Mountains osokutshabalelise imizi lezakhiwo ezigoqela isiphala sengwalo eselibrary ekolitshini leyunivesithi yalelo dolophu okubangele ukubana lezakhamizi eziningi zisuswe emizini yazo kuleyo ndawo. Umsakazi olodumo njalo esaziwo ngokulwela amalungelo oluntu uMohamed Yusuf Bathili wakwele Mali owaziwa njalo ngegama lokuthi Ras Bat ukhululwe namhlanje ngemva kokubotshwa wavalelwa ngozibandlela labanye bakhe besetheswa icala lokufuna ukugenqula uhulumende.
Kuhlandla lezomnotho lamhlanje sikhangela ukuthi njengoba sokwedlule iminyaka engamajumi amanelanye ilizwe lithole uzibuse, kukhona na osokwenziwe nguhulumende ukuthuthukisa inhlalakahle kaZulu? Abanye bathi kunengi, kodwa abanye bathi inotho intshontshwa ngababusayo. Inhlelo eseziqhutshwe nguhulumende kusukela ngo-1980 zigoqela olokwabakutsha umhlabathi kanye lolwe-indigenization.
ukuthi ziphumelele na kumbe kaziphumelelanga lezinhlelo kuya ngokuthi ubuzabani. Ilunga lezano PF umnumzana Belief Gawule uthi banengi abanothileyo namuhla ngenxa yohlelo lokwaba kutsha umhlabathi.
Abantu beZimbabwe bathola umhlaba ngobunengi babo, amaplazi ngobunengi babo. Umhlabathi lo uyo onothise abantu abanengi ngoba imali semhlabathini. Abantu batholile amamine, bathole amabhizinisi amakhulu abasungulile emancane baqhubekela phambili. Abantu bonke abanothile, bonke bona ababona benothile, banothile abantu beZimbabwe abaningi bakhona.
Kodwa usomabhizimusi olilunga leMDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu uthi uhulumende ubulala amabhizimusi ansundu ngemithetho emibi.
Sikhangela kathesi ke abezimoto abamakhombi kumbe abama-driving school kumbe uZulu nje wonke weZimbabwe ubethenga izimoto ke phesheya kwelizwe ke kweleJapan. Sathola ukuthi sokufake umthetho kokuthi izimoto ke ezidlulisa ke eminyaka elithumi zayenziwa ke zingasathengwa zingabuye elizweni, okutho ukuthi ke sokuthwalisa nzima ke abamabhizinisi ke ade bephila ke ngokuthi bathenga izimoto ke elizweni leJapan.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi lanxa bekhona abatholiswe inotho nguhulumente abaningi badla imbuya ngoluthi.
Bakhona okubatshintsheleyo, bakhona okube lokuthuthuka, kodwa abaningi akula development loba iprogress enkulu esiyibonayo ngenxa yokwenzakala kwezomnotho welizwe. Wakhangela nje abangani abakholisa kathi ezingabembayo ngabalimayo, abanye laba akula nto abangayikhangela bathi siyibambile ngokuthola uzibuse okweZimbabwe.
Amazwi kaShoko agcizelelwe ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Singakhangela inhlelo ze-indigenization, sikhangele inhlelo ze-land reform, sibona bebalutshwana ke izisebenzi ezabenefitayo ezathola amakhampani kumbe akula zisebenzi ke ezathola amaplazi.
Lanxa kulokuphikisana phezu kwenhlelo zikahulumende, iningi liyavumelana kudaba lokuthi inkohlakalo idlala indima enkulu ekubulaleni umnotho. Uhulumende uthi ilizwe lilahlekelwa imali edlula i-$1 billion ngomnyaka ngenxa yokuntshontshwa kwegolide, kanti lo muyi umnumzana Robert Mugabe waveza ukuthi kwantshontshwa imali engena ku-$15 billion ekwenjiweni kwamadayimana eMarange. Nango umnumzana Gawule.
Bathi partner ethu kwaba silamasela silayo yonke into, kodwa isela ngelibanjiweyo. Ngokunjalo ke i-corruption kuphela iyemele ichaywe kakhulu kubantu bayekele ukusela.
Amazwi yakhe agcizelelwe nguNdlovu.
Abalutshwane ke yibo ababambe umnotho welizwe, yikho kwenza ukuthi lama prices yezinto kuyadure, amafutha, o-fuel lokudla lokunye, ngoba ke kuyabe kule cartel yabantu abalutshwane okuyibo abamonopolizayo ke abakulena leyo business ke. Yibo kambe bakhuluma nge 41 years ke independence, kodwa ke iminyaka ke ebebuhlungu kakhulu ke abantwaneni beZimbabwe nale, ngoba intuthuko ingekho abantu bangancediseki abakumabhizinesi.
UShoko yena uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende abumbe imithetho emihle ezahuga abatshali bezimali.
Ungakhangela into ehlupha kakhulu eZimbabwe, i-policy inconsistent. Siyavuka siyenze okunye, kusasa sivuke siyenze okunye, sivuke kulo mthetho omunye sivuke siyenze lokhu, sithethe lokhu, sayenza lokho.
Amazwi kaShoko agcizelelwe ngumoyo yena othi inhlelo zokuthuthukisa izisebenzi ezifana lamakopa lazo kumele zivuselelwe.
Asisawaboni lawo ma-cooperative okwamanje, kodwa sibona ngani luhlelo olwalusenza ukuthi ke izisebenzi zikwanise ukuphatheka kundaba zomnotho.
Lanxa uhulumende ezichaya isifuba ngohlelo lokwaba kutsha umhlabathi, inengi lithi amapulazi aphiwa abasekeli bezanu PF kuphela, kanti lozulu laye ubhekane lobuyanga obumangalisayo. Nanku elizweni akula misebenzi. Inhlanganiso yeMzini weCode yekumsebenzi wokufundisa uZulu ngokusetshenziswa kwemitshina yakulezinsuku isisungule uhlelo lokuqoqa abatsha beZimbabwe abazaqala izifundo kungelanhlawulo kusukela mhlaka 3 ngoNkwenkwezi kusiyafika mhlaka 16 kuNcwabakazi. Umnumzana Eric Khumalo oyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika owasungula linhlanganiso utshele uMike Wobe weStudio 7 ukuthi injongo yalolu hlelo ngeyokuphathisa abasakhulayo ukuze bathole ulwazi lokuthi bathuthukise inhlelo lemisebenzi yabo besebenzisa imitshina yakulezi nsuku e-information technology kanye lobulembu be-internet.
Uhlelo lolu lokufundisa ngalokuqala ngisenza nje umkhankaso wami eMzini weCode. So ngaba lokusebenza kakhulu akwelakithi, ngafundisa kubotsholotsho, ngafunda endaweni zesigodini ekhaya ukuze ngaye ensuza. So ngakubona nje kuqakathekile ukuthi abasakhulayo bebe leyinye indlela yokugcwalisela ulwazi abalalo. Ngikhona uma bedinga imisebenzi bezakwanisa ukuyifumana, ayikhona nje ukuthi hayi sibe sibalekela ukuya eGoli. So if sisiya eGoli kukahle ukuthi sihambe kumbe sisebenza khona lapho okwelakithi, sisuke silamaphepha lokufunda okuzafaka umuntu endleleni eqondileyo. So ngabona ukuthi eMzini weCode singafundisa abantu bakithi bazakwanisa ukuthi babambe ulwazi lona lolo lubancede ukuthi sibe yisizwe nje esiphumelelayo.
Ubona ngani uhlelo lolulapho ukuthuthukisa abantu abasakhulayo eZimbabwe na?
Yeah, uhlelo lolulapho ukuthuthukisa ngoba efosikhangela maybe nje eminyakeni elithume edlulileyo ukuthi sasingela nje amafoni wonke la esisilawo khathesi. So kulula ukuxhumana lezihlobo nabangane, even labantu abalamabhizinisi abo kulula ukuthi athengise. Umuntu akwanisa ukuthi ekwazi ukuthi kulesitolo sakhe kumbe isitolo sakho sisetsholotsho kumbe sikobulawayo kumbe singaphi, ubususiba le website. And then izihlobo labangani abakwamanye amazwe sebengakwanisa nje lokuthi bebe bethengela imuli zabo ukudla ngakhona lokho ukubhadala kuwebsite. So imisebenzi eminingi isivuleka ngoba ukuze kukwanise ukuyenza ama-program okuyenza ukuthi ama-website lama-application khona lapho kumafoni ukuthi kusebenze kahle, kuyadingakala ukuthi kube khona abantu abakwanisa ukukhuluma i-language yangibona esithi i-language yona le yemtshina yamakhompyutha. So yikho sikubona kubalulekile as eMzini weCode ukuthi sifundise abasakhulayo phezu kolwazi abalufunda esikolo beqede bebekwazi ukuthi baluthatha njani sebelufaka ngapho kwezemtshina.
Bengicela ukuthi utshele uZulu ukuthi bengalixhuma njani.
Okay, abengasithola ebulenjini ku-internet nakubo-Facebook, nakubo-Twitter, nakubo-Instagram at mziniwecode.com, ku-website at mziniwecode, ku-Twitter, nakubo-Facebook, nakubo-Instagram.
Umnumzana Eric Khumalo ngowenhlanganiso yeMzini weCode. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Owayengusenetha njalo engumgcini sihlalo webandla leMDC yamathebeleland South, umnumzana Watch Spanda uthi usetshiyane lebandla leMDC T waya kuMDC Alliance. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.